Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda paFacebook pedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarairidzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varairidzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe yeEducation International 2019. Titanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ranyora tsamba richitsigira danho ratorwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokutanga kuratidzira nhasi. Sangano reZCTU rinoti varairidzi pari zvino vari kutambiriswa mari inosvika madhora makumi matatu chete ekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora mazana mashanu ekuAmerica avaimbotambiriswa pasati paunzwa mari dzemaRTGS. Atus yave nenguva yakareba ichiratidzira, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti inokwanisa kuwedzera vashandi ava mari inosvika zana remadhora chete. Izvi zvapa kuti Atus ikurudzire varairidzi kuti varamwe mabasa vabva vangovhara zvikoro, kunyange hurumende iri kuti iri kuvapa mazana mana emadhora ekumbovabatsira nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Kana vashandi vari pahondo dzavo dzedumbu vachinetsana nemaemployers avo kana kuti vachitaura nevaemployers avo, tinovatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinopa training kuma sector organizations, tinopa solidarity kuma sector organizations. Saka haiti kwekutanga kuti tinopigira Atuzu utange tingopa ruvatsiro mamwe mabato ari kumabanks, ari kucommercial, ari kuchemical and plastic. Saka tinongopa vashandi zvavo vanenge vachiita rutsigiro. Ndiro basa redu seZimbabwe Congress of Trade Unions. Iyo zvino Atuzu iri pakati pekunetsana nehurumende kana kuti naemployer wavo nenyaya yemawages. Ndiro donzo tiri kufamba naro mazuva ano, kuti mshandi ngaabhadharwe mari inokwana. Ndizvo zviri kutaurwa neAtuzu. Saka tiri kuvatsigira pane zvese zvavari kuita, kune madimanzi avo vari kuita kuna employer wavo.
Asika hurumende iri kuti yambovapa mari yekubatsirikana inosvika iyo 400 RTGS, vamoyo?
Haisi kukwana, haisi kukwana 400, haisi rizvo zvatake takatarisira sevashandi. Tinoda horo rinotikwanisa kuti ribate utano hwedu kana kuti kutichengetedza kwemwedzi wese wakakwana. 400 RTGS haisi mari inokwana. Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete. Saka haisirizvo zvatiri kutarisira kuti vanhu vehurumende vapiwe 400. Ende imari iri kuuya kamwe chete, hapana garanti kuti inenge iripo pane mwedzi unotevera.
Saka imi seZCTU murikuda kuti hurumende iite sei chaizvapo?
Tinota kuti hurumende ibhadhare mushandi wayo mari inokwanisa. Munozviziva vakawanda kuti vashandi vehurumende tingati average salary yange iripo mamwedzi miiri yapfuura yange iri around 400 plus or minus 400 American dollars. Tingatarisa exchange rate yazoitika kubva nguva papakachinjwa mari apo. Tinotarisira kuti iyo zvino tichitarisira nemitengo iri kumashops, mari iyoyo inofanirwa kuva ichisvika ku4000 American, 4000 RTGS. Ndiyo mari iri kutarisirwa inofanirwa kutobhadharwa naemployer wega wega, noti kuhurumende chete nekuprivate sector. Tiri kutarisira a minimum wage of minus or plus 4000 RTGS, because ndiyo exchange rate yapo and ndipo pakakwidzwa kusvika maprices nevanotengesa nemaservices avo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reEducation International riri kuita kongiresi yaro yechinomwe nemasangano ezvedzidzo pasi pose. Musangano uyo uri kuitirwa kuBangkok kuThailand wakatanga musi wa19 chikunguru uye uchapera musi wa26 chikunguru. Uchange uchitarisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi, vadzidzi, masangano anomirira varayiridzi nezvimwe. Umwe wevanomirira Zimbabwe kumusangano uyu, mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanomirira Zimbabwe vanosanganisa Vasifiso Ndlovu naAmai Esther Mbeva veZimbabwe Teachers Union, vaDavid Dzatsangu veCollege Lecturers Association of Zimbabwe naSachigaro weZSQ vaMutindindi. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe nezvekongress iyi.
Musangano watiri kuatenda uyu uno musangano weEducation International rinovaboka Rama Educators pasi rese and EAC Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chini?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education, zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyezve dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Zvinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarayiridzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokrasi dzinenge dziri munyika pasi rese.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese, tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurawo nedzimwe hurumende dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini. Nokuti vamwe pava kutaura ivhi nezvehealth yevana vechikoro, vakatopedza kuvaka vana infrastructure, zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa vana vedu vekuZimbabwe vari kutodzidza vari pasi pomumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka ii tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzese kwatiri uku, kana kuri kuThailand kwatiri kunoku, kwaka wako zakanaka zikoro zinikita sema hotera tisiku mashure tisikunga utu watunga mili wedi po wano fambao wano fambao fambao jipinde umu zikoro wachona utu zikoro zakanaka sei kwete kungo gara chete wachila mari wachinyima uwa na kuti waende uzikoro na wara ilizi
vuku Zimbabwe varukumu sangano uyu vangani
kiri 5 wano wabaku Zimbabwe uye zemari kese taka sponsor ane Education International rino abato rino mirira anoita nezve education pasirese saka ndo vakatikwidza ndega chedu tango uya kuzotaura mashoko nokushare experience
chicha mawana pamusangano uyu uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana siyana muZimbabwe
chandiri kuona kana tiri kuno sekuThailand ndoyekuti tese tiwashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende pakodzero dzamaeducators uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuZimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera. Saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land. Sei tichizotadza kutaurirana kana taya kumusha. Saka zvinhu zvinotondikandamadza kuti kana tichitaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo. Tinotaura nava Swiss on Love, tinotaurawo navamwe vana vekuzimuta anonzi Esther, tinotaura zvakanaka navadzatsunga, tichitaura zvakanaka navamutindindi. Asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land, kana tasvika kumusha toita semakara asionani. Hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipinde nerushawashawa hwokuda kuti tiengane, tisazoti zvaa takadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice. Saka ndoshoko ratatitaura tiri tese namamwe maZimbabweans kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha titaure mune chokwadi, tive vamiririri vavashandi kwete kuva vamiririri vehurumende.
Avo vange vari mutakamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Zhou vari parunare kuBangkok kuThailand ne Studio 7. Tombotarisa zvirumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vanhu muZimbabwe vanorarama neHIV AIDS vanopfuura miriyoni vakatarisana nedambudziko rekushaya mishonga inodiwa yeantiretroviral pamusaka pekutadza kwehurumende kuwana mamiriyoni matanhatu emadhora kuti vanobatsira vape Zimbabwe mishonga iyi. MuNewsday mekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi iri kuongorora mashandiro eLand Commission kumarondera. NewZimbabwe.com inoti mutengo wechibage wakwira zvekare. MuDaily News komiti yeparamende inoona nezvepublic account inonzi haisi kufara kuona kuti mari inoita mabhiriyoni matatu emadhora yainzi ishandiswe pacommand agriculture yakatsakatika mubazi rezvekurima. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ini hangu ndoona senge Munangagwa Muremera kasi apewo vamwe vakaita sachamisa kuzondoona munhu pakutaura wake even asina kutongo ndoona kuti andori nefuture tanzvakutiitire kana achirwadzwa noumupanga aitinge senyika yacho pamwana vangagarike panoti vanhu vatambura sezvavakuitesa iye akagarika kwari ende ari kudya chiguta atogona famba kwakagadhiwa kosti yanga asingagadhiwa vanhu vemupfuura nerekeni.
Pamusoro vateereri Studio 7 tiri kunobhuruwayo ndiri Dumisani. Wafortune chasinga wataura nevamwe vavo kuti 3 biriyoni yakaenda kupi. Vari kuramba vachitijaira varume ava. 15 biriyoni vakarovesa, 3 biriyoni varovesa. Aiwa, ngazvigadziriswe munhu waMwari. Aiwa.
Alors, on dit que nous avons un bon travail, on a 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 un bon travail, on Zvichibvakuti zvinhu zvinenge zvataura naMwari nemuprofita tatenda tinomurambirana pava kusvondo zviri sei ikoko UK kwamuri ikoko
Studio 7 ndokukumbira kuti aiwa ndotaura hangu ini hungu South Africa right kudzinga isu madiaspora wakanaka ngenyaya yekuti mbuya nasekuru topa isu mare kuti vanovhota uku vachivhotera zano idipe Nazi wari kutambura. South Africa radi ngati pisiwe, ngati dzingwei, ngati tugadzirira nyika yedu. Ndokumbirawo, ndini eshoto ndidoro ndobva kwane nyunga. Chuwa, ndotaura kuti mazimobhonzi ese handi tinodzinga munangago. Tione kuti munangago, mudzara wedu munangago, hungu anogona. Asi, ndenyi kuti tichitambura kudai muno kuSouth Africa nedzimwe nyika. Handizvo, madiaspora. Nazi tikutumira mari. Kuna na mbuya na sekuru, asa, maria hii, mbuya na sekuru wano votera hii di, saka, nasi, babereki, wana madiaspora esi, atipene namu, atifisei munangagu babereki, chete.
Hey, apo pa Studio 7, mamukasei, vatereri, makadi, vabati webasa pa Studio 7, tinoshitenda, tinoshikudza. Aiwa nasi ndinoda kuti aiwa timbomira kushora nokushoropodza nokuti dzimwe dzenguri nogona kushora mbodza neinozvimbira mashoko angu akanangana ne commission yakagadzwa manje manje iyi panyaya dzeuori muZimbabwe ini ndinoti kana tichida kuenda mberi neZimbabwe yakanaka isina corruption ngatimbotanga nokuti corruption itangire pazvinhu zviri pachena imbobata murume anonzi Dexter Nduna akasitaurira kuti ndakauraya vakawanda. Yosvaga kuti vakauraya ndivanani. Nokuti corruption ka kuuraya vanhu, kuodza vanhu. Saka iye akazvibudira pachena kuti vakauraya ndivanani, vangava vashanu. Vangagona kurangarira kuti pauwandu hwevanhu vakauraya vashanu ndinhingina. Hama dzavo dzoziva kune makuva acho. Ha, ndiona sekuti commission ine yaita basa.
Vanhu veZimbabwe toda kutokumbira kuti mupane zvara kana yakunetsa inanganai nevanhu vakunetsa kwete kuti takataka navanhu vanozvinamatira siyanai nevanhu vanozviitira zvinhu zvavo igodorudzira moshungurudza munhu wamwari kudero toziva hatiti tese tinotevera munhu wakadero but kumupomera mhosva dzakadero so tarirai kuti akapomerwa rungani but kusina kana nyaya yakaenda kukoti kuratidza ndezvenyama tokumbirisa mugare zvakanaka kumusha tatini
Mamiri mamiri pa studio apo. Isusu kune kutafira bho pa Joburg apo. Tangoti kune mhuri yeZimbabwe. Iri muZimbabwe umo. Ngatirambe takasunga. Zvichaita hazvo zvakanaka. Zvichaita zvakanaka chaizvo tikaramba takasunga chaizvo. Nokuti zvimwe zviri kutotaurwa nemukuru wedu kuti rambai makasunga. Nenhamo tichindosunga. Asi handingoti kune vashamisa vagona vari kugona vairamba vachimbofamba vachirwawo kuti chemo zvekubva muvanhu zvakamira sei ngokuti anhu aazotambura kuramba takandosvika kwacho hakuna zvakuikumbobatsira da saka idhi inenge ari ndoti 2039 ndichi ndoripo kubva yatozviita mwari chaiko unototi ndogarapo narini zvazotinyanyirawo vakomana vaoya tazwa badai
Avo vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbira kuti kana muchitaura mutaurise tine mameseji enyu akawanda atisingakwanisi kushandisa nokuti munotaurira pasi pasi. Saka taurai zvinonzwikwa kuti vamwe vagonzwawo pane pfungwa dzenyu. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yoku Germany Lufthansa nezuro yakatangidza zvekare kumhara muCairo Egypt mushure mekumbomira kumhara munyika iyi ichityira kuti pangangove nekurwiswa. Imwe kambani yendege British Airways inoti ndege dzayo hadzisi kuenda kuEgypt kwemazuva matanhatu. Kambani mbiri idzi dzakamira kuenda kuEgypt mushure mekuudzwa nehurumende yeBritain kuti muEgypt mungangove nekurwiswa kwendege. Zuva rakapisa zvikuru munzvimbo zhinji muAmerica nesvondo rikauraya vanhu vatanhatu, asi vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti zuva iri richadzika pakupisa kwaro sezvo kuchave nekamwando kanotonhorera kachibva nekumadokero enyika kachivhuvhuta kakatarisa kumabvazuva kwenyika. Mitambo nezvirongwa zvizhinji zvakatadza kuitwa nekupisa kwakange kuchiita kunze nezuro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent vachange vari umwe wevanhukadzi gumi vachakudzwa nemifananidzo yechivezwa chavo chichamiswa muguta reNew York mwedzi unouya. Dr. Trent vanozikanwa nekushandira kusimudzira kwevanhukadzi uye nokushingirira mune zvedzidzo kwavakaita kusvika vawana madhigiri akawanda kusanganisa nekuva chiremba. Umwe wevari kubatsira kuronga nhemberero yaDr. Trent muzvare Lorraine Takaruza audza Studio 7 kuti pachaitwa mabiko musi wa24 asi mufananidzo waDr. Trent uchamiswa muguta reNew York musi wa26 August pamwe chete neyevamwe vachange vachikudzwawo vanosanganisira Oprah Winfrey, Jane Goodall, Gabby Douglas nevamwe. Tabata muzvare Lorraine Takaruza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mazuva ano nyaya dzevakadzi dzokukwidziridza vakadzi nokusapotana dziri kupisa chaizvo. Kuno kuchaitwa kuchaanveliwa mastatues evakadzi 10 vakasarudzwa pasi rese, pasi renyika rese. Zvino pavakadzi ipapo pane muZimbabwe one vanonzi Mai Tererai, Dr. Tererai Trent. Vamwe vakadzi varipo ndi Pink, ndi Oprah Winfrey wamunoziva weOprah Winfrey Show, ndi Nicole Kidman. Saka pavakadzi vese ivavo Mai Dr. Trent ndivo vega muAfrican, ndivo vega vanobva kuZimbabwe vari kupiwawo statue yacho yekunzi vari kurwira marights evakadzi ende vane kodzerowo yekupiwawo chinzvimbo pavakadzi vava 10.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzwa sei kuwana umwe pakati pavo achikudzwa zvakadari?
Isu semaZimbabwe ari muno muNew York tiri kuitawo mabiko ekucelebrata chinzvimbo chapiwa Dr. Trent nekuvasapotawo. Tichaita gala yedu, celebration gala yedu musi waAugust 24 kuBloomfield, New Jersey. Pane Facebook page iripo inonzi Tererai Trent Celebration Gala, ndoine information yese yokuti matickets anowanikwa sei.
Tiudzewo pamusoro paDr. Tererai Trent.
Dr. Trent vakapiswa pachinzvimbo chatingati Spotlight napa, vakapenda paOprah Winfrey Show vachiratidza nyaya yayo upenyu hwavo yokuti vakakuro vanga vari mukadzi wekumaruzevha nevana 5 asi vaine chishuwo chokuverenga chokuenda kuchikoro kuti vapedze O level kana kuti vaendewo kuyunivhesiti kuAmerica. Havana kumbofungwa kuti zvingaitike. Saka mai vavo vakavaudza kuti isa zvese zvauri kushuvira zvidyare muvhu uye urambe uri wakatarisira kuti zvichaitika. Ende izvo zvakazoitikawo nokuti vakazobatsirwawo nemaorganization ndokuwana degree ravo, ndokuwana masters yavo, ndokuwana PhD yavo. Iye zvino vakavaka chikoro kuZimbabwe chinobatsira kumusha kwavanga vari vari mukadzi ane vana 5 vasina kana chitarisiro yekuti upenyu hwavo hungachinja. Vakavaka chikoro chiri kubatsirawo vana kuenda kuchikoro nokuvavhurira nzira yekuti upenyu hwavo hubatsirike.
Chii chavakaitira kana chavari kuitira vanhukadzi?
Vanotarisira nezve marights evakadzi, kuona kuti vakadzi havashushwe mudzimba, havarohwe nekuona kuti zvovawanawo zvinovabatsira muupenyu zveincome generation.
Matimabiko aya achaitwa rini?
Achaitwa August 24 kuBloomfield, New Jersey. Tirikukoka vanhu vese vari muno muAmerica kuti vauye vazopemberawo. Nomumwe wedu mumwe chete akasarudzwa pavakadzi 10 ndiye ega wekuZimbabwe, ndiye wega ari kubva kuAfrica.
Vanhu vangakubatai papi kuti vaudzwe zvimwe pamusoro penyaya iyi?
Eventbrite, pane event yatakacreata paEventbrite inonzi Trend Gala, Tererai Trend Gala. Kana kuti paFacebook pane event yatakacreata yekuti Tererai Trend Celebration Gala. Uye vanogona kundibata paFacebook ndinonzi Lorraine Magdalene. Nevamwe vanonzi mai Mary Murombedzi varipo ipapo, vanovabata futi paFacebook, vanowana information iyo.
Muzvare Lorraine Takaruza vari parunare muNew York City neStudio 7.
Iwe samero jekiseni, usada kushaina necheni. Aino uya muno inengea chenu wani chandino fari rapero. Ngeche kuti walifeko nenge waka peka chero. Ukatenga kana sheke mupero. Ano sivandia nipa mendera suwa sineta. Chenu wani chandino fari rapero. Cachero, uga tenga kana direse mupero. Ano silandia nepamendera ofura wisi. Ungade kila usi kula usi mukira kumonasi ariko kubudasi. Ungade kuborote simure usanyare tinosangana kumbare. Nekuti chisaru chemumwe chicha chemumwe sakanongesa nechikunwe. Ungade kuborote simure usanyare tinosangana kumbare. Kunyango chita ulani ya itikwa na chekichani. Ili kupa pozishani zime unenda seso ya vasina po. Oh, tura iyo hana uchida chesi ya itikwa na chesi chingoli panoshi kondo, kondo, zevano vadafu noshi zana sitike mabondo. Chenu wani chandino fari rapero. Ngeche kuti wani feko ninge waka feka chero. Tenga kana sheke mupero. Ano silandia nipa mendera suwa sineta. Chenu wani chandino fari rapero. Ndeche kuti wani feko nenge waka feka chero. Ukatenga kana
pero Kinshadi nekamboka nonakidza zvikuru ako. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinotsigira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mukuratidzira kwevarayiridzi kunotangidza nhasi. Mamwe masangano anomirira varayiridzi ari kuBangkok kuThailand kuCongress yechinomwe Educational International. Apo ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Kanonoka Wande, ndoti mosara zvakanaka.